Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi womugovera kurume 23 2019. Makaterera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mvura yakanga yawedzera hai uye kushedzera kwaiita vanhu vaida kuwasisa kwanga kusikachanzwiki nekuda kwemhepo yakanga ine mvura izhinji. Saka mudzimai wangu ndobva akasara ipapo pakanga pakaungana vanhu pakendi akabva atoshayana. Nhasi tiri kumutsvaga nehama dzakawanda idzodzo.
Vanhu vakawanda vari kurwadzikana nepamusana pekushayikirwa nevadikani vavo kumanikaland. Zimbabwe inotara mazuva maviri ekuchema vanhu vakafa nedutu mupengo recyclone Idai kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nasi Zimbabwe yatanga urongwa hwemazuva maviri hwekuchema vanhu vakarasikirwa neupenyu nekuda kwedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura mumatunhu eManikaland nemasvingo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakatara mazuva ekuchema aya. Kunze kwevanhu vakashaya, masangano eUnited Nations neRed Cross ayo ari kutungamira urongwa hwekubatsira vanhu anoti vanhu vanosvika mamiriyoni matatu muZimbabwe, Mozambique neMalawi vanoda rubatsiro rwechimbi chimbi sezvo vakasiyiwa vasina kana pekugara kana zvekudya. Red Cross inoti yave kutumira vanhu vakawanda kunobatsira nyika nhatu idzi. United Nations iri kuyambirawo kuti zvirwere zvemanyoka, cholera kana typhoid zvinogona kutanga kupararira munyika nhatu idzi sezvo vanhu vakaputsirwa musha vasina mvura yakachena. Mumiriri weBritain muZimbabwe, amai Melanie Robinson, vati hurumende yavo yapa nyika nhatu idzi mari inosvika mamiriyoni makumi maviri nematatu emadhora. Ukuwo mambokadzi Elizabeth vekuBritain nemhuri yavo yose vatiwo vari kuchema nevanhu vakarasikirwa nehama dzavo mudutu mupengo iri. Canada yazivisawo kuti iri kuzotumira rubatsiro. Vana veZimbabwe vari kunze nevari munyika vari kubatanawo mukubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko ava. Vanhu vari kunzi vashaya vaburitswa zviri pamutemo vanosvika mazana maviri nemakumi mashanu nemapfumbamwe. Asi vanhu vakawanda vakaeredzwa nemvura, vamwe vavo vakafushirwa pasi pematombo uye vamwe mudzimba dzavo havasi kuzivikanwa kuti vangani. Hurumende nezuro yakati madzishe nevanhu vari munzvimbo dzakaparadzwa vatange kunyora mazita evanhu vose kuti paonekwe kuti ndianani vasiri kuwanika. Mumwe akashayikirwa nemudzimai wake ndiva Peter Siekaya vekungangu avo vatabata nhasi kuti vatisanangurire zvakaitika.
Around 10 p.m. Friday manheru ndo pasakanokera namudzimba tichibuda mudzimba kuona mudzimba matirikugara mvura yatozara mudzimba mumwe yakutopinda. Saka takabva tamhanya tichitsvaga pana island yekuenda, saka takaenda papolice camp. Tasvika ipopo takamira ipopo 1.5 to 2 hours tichishayiwa help yekuti tibudiswe ipapo. Saka zvadairo vanhu vakatanga kushaya chekuita vachizama kuita maideas, vachizama kuda kukrosa kuti vayambuke seri but zvichiramba. Later on ndofunga 20 minutes to disaster takazongoona vana baba Shanganai nana baba Sando nana baba Matibwe vakabva nekugrowth point yedu hombe kuseri valaina rope yakabva yasvika patangitiri vachiasista vanhu. asi hazvino kuzokwanisika kuti vakwanise kuasista vanhu vese. Vakazongoasistwa vashoma. Vamwe vese vakanga vakaungana ipapo vaisvika nearly 100 or more than 100 vakabva vaita perished ipapo. Vanhu vakatadza kukosa patambo because mvura yakanga yawedzera height. Uye kushedzera kwaiita vanhu vaida kuasista kwanga kusikachanzwiki nekuda kwemhepo yakanga ine mvura zhinji. Saka mudzimai wangu ndobva akasara ipapo pakanga pakaungana vanhu pakembi. Akabva atoshayana. Nhasi tiri kumutsvaga nehama dzakawanda idzodzo. Hapana ati awanikwa.
Ko urongwa hwekutsvaga vanhu tambotaura naakanzura wenyu achiti hunenge hwambomira nekuti kune matombo zviri kufamba sei chaizvo?
Ya, izvozvi urongwa hwekutsvaga vanhu manje tiri kutarisira kuti huitwe, but izvozvi hwaakuluzisa vanhu hope because even ukaidentify kana kuti pakawanikwa mitumbi hauchaidentify neperiod yapo kuti uyu ndiani uyu ndiani, hazvichakwanisiki because time yafamba. Chepiri, pane mitumbi pari kutarisirwa mitumbi kana kuti paisland iri papolice station painga pakaungana vanhu panova pandakabva ini, pane rabho iripo inosanganisa pitsand, matanda nemamwe matombo. Saka vanhu vamwe vari kuzama kushandisa manual mapiki nemafoshoro kuti vazame kubudisa mitumbi iyi, but zviri kuramba.
VaPeter Siyekaya vanga vachitaura vari parunhare kwamutsvangwa kumanikaland kuchimanimani. Zvakadaro vanhu vanotiwo vari kunzwawo kuneta pakutsvaga nekufukura vanhu vasiri kuzivikanwa nekuti havasati vakwanisawo kuona kana chikafu kana rumwe rubatsiro rwavanga vachitarisira. Vanhu vanotiwo mitumbi yevanhu yave kuonekwa iko zvino haichazivikanwi kuti ndianani nekuti yaora. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabatawo vaPardon Maguta vari kwaRusutu kuchimanimani.
Musi wemanje chaiwo chaiwo takachengeta vanhu 46, but I want to tell you that takachengeta vanhu 46 taisa vanhu 2 mugomba imwe chete because shanda kwete kwairwadza ivhu ranga ritakanyanya kutotera makomba kwaiti nezei. So 46 ndonaba ndokwanisa kuai vanhu vakachengetwa musiwo, then vamwe vakazongobudawo bhichanabhichanawo vakanga vanooka kwaiti 5, but kune vakasara mumochari iri muchimanimani. Then ndichaura zvemode 50 because mawards akaaffectwa they are more than 6, but one of the severely affected is ward 50. I want to tell you that mabodies asati awanika emamissing people they are more than mabodies akarecovered, so we can talk about hundreds of people who are dead and missing.
Saka ari kubatsira mukutsvaga vanhu vasiri kuwanika vava muri kufunga kuti vakafa ndiani? Vanhu vemunharaunda here kana kuti masoja nemapurisa vasvikawo kunzvimbo yenyu vachikubatsirai kufukunura?
Mapurisa akashanda from day one because the town yakaitika ndiripo and nanhasi ndiripo. From day one mapurisa as early as 7 o'clock vakanga vatova kutobatsira kuidentify kuti pamba apa pakaita bitingtengo papane vanhu vangani vakashaika vakaoneka nevasati vaoneka, and then the military yakapindirawo. But community yechimanimani yacho yakanga yakabatana, everyone is going up and down the street vachitsvaka vanhu. Plus pane dzimba dzakadonha dzinofungidzirwa mungadaro vanhu vakafukirwa imomo. People are trying their level best vachivhukunura imomo. So the security services they are involved in the community.
VaPeter Siyekaya vachitaura vari parunhare vari kwamutsvangwa kwachimanimani. Chiri panyaya yedutu mpengo iyi, nyaya yechikafu iri kunetsawo vanhu vakawanda, vamwe vachiti kusvika pari zvino rubatsiro harusati rwanyatsosvika kunzvimbo yavo. Vamwe vanonzi vave kupotawo vachirwisana kuti vakwanise kuwana chikafu chishoma chinenge chasvika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai Senzia Njoringo vanotaura nemamiriro akaita zvino munzvimbo yavo.
Hatisati tatombopuwa kana nechikafu.
Ichikonzero chei?
Hatisi kuziva, hatisati taudzwa kuti chikonzero chii. Plus nevamwe vacho vamabva kutaura navo panapa vatorina kana hembe kana magumbeze chaivo.
Ko mvura yekumwa nezvimwe mishonga muzvipatara zvirimo here?
Mvura vanhu vazhinji tiri kutochera yemumarwizi kutoboilisa.
Hapana zvirwere here zvamuri kutyira kuti zvinogona kupararira nekuti vakawanda vari kutyira kuti mvura yacho inenge isina kuchenaka?
Zvirwere hazvingambotadziki kuwanikwa fanika zvemanyoka izvi kana yekorera yacho taakutotya kuti zvinogona kukonzeresa.
Takanzwawo nezuro hurumende ichiti iri kuda kuti vanhu vagare pasi vanyore namazita kuti ndianani vakashayika. Basa iri ratanga here? Mungazi here kuti mhuri dzakashayika ndedzipi ndedzipi? Zviri kufamba sei ipapo?
Vari kungonyorwa asi zvaakunetsa ndezvekuti pane vamwe vaakungonyoresawo zvokuti dzimwe mhuri dzacho dzakashayikirwa dzachonaka, dzimwe dziri kutosiya kuti dzonyoreswawo sei. Vaakutotangirwa nevamwe vaakutongonyoresawo zvataakutotadza kuzotonzwisisa nekuti kunotori nevamwe vakapazirwawo dzimba vaakutadze zvekutoti ava ipati yakati taakutanga kunyore naisusu isusu wekwedu chaiko chaiko takangogara tikutosiya totangirawo pati.
Amai Senzi Anjoringo vachitaura vari parunare kwamutsvanga Ward 23 Chimanimani kumanikaland. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushorwa nevanhu vakawanda nenyaya yavo yekuenda kuAngola nhasi apo nyika iri mukuchema. Aka akasike kutanga vaMnangagwa vachinzi nevamwe vari kutadza kuratidza utungamiri. Pakatanga dambudziko redutu mupengo, vaMnangagwa vakasimuka kuenda kuUnited Arab Emirates uko vakazodimbura rwendo rwavo vodzoka zvitevera dambudziko redutu mupengo iri. Asi vasimukazve kuenda kuAngola kumusangano wenyika dzakarwa hondo yerusununguko kuchamhembe kweAfrica. Mukuziya nezvenyaya iyi uyewo nyaya yekuti nyika iri mukuchema, tabata mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avo vanoti semaonero avo hapana chakaipa pane zvaitwa navaMnangagwa sezvo vari kufambawo vachitsvaga rubatsiro. Asi tatanga kuvabvunza nezvemaonero avo nezvemazuva maviri ekuchema.
Ichokwadi, mutungamiri wenyika wadeclare vaED Mnangagwa president wedu vadeclare mazuva maviri ekuchema vanhu vakaurwa nenhamo yecyclone Idai. Ndoo mazuva vadeclare iwayo kuti vanhu ngavawane nguva yokuchema hama dzavo dzakaurwa nedambudziko iri. Idambudziko ringadai rakauyira mumwe nomumwe ani kana ani munyika muno, asi kune vakasangana dambudziko iroro tiri kuti tiri kuchema pamwe chete.
Asi vamwewo vanopikisa vari kushora mutungamiri wenyika vachiti vanga vasingafaniri kuenda kuAngola zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, uye nyika iri mukuchema.
Aiwa ka, kufamba kwapurezidendi achiinda kune dzimwe nyika zvinhu zvinotorongwa paine nguva iri mberi, uye timu yavanoshanda navo vanotarisa kuona kukosha kwakaita mafambiro aanofanira kunge vachiita nzvimbo yavanofanira kunge vachishanyira. Mukatarisa Angola inyika yatovimbisa zvakare kuti inoda kutibatsira kubatsira ivava vakaudzwa nedambudziko recyclone Idai. Saka zviri kureva kuti purezidendi akasaenda ikoko hatikwanisika kuwana rubatsiro rwatiri kuda. Nyika dzakawanda dziri kuti dziri kuda kupinda dzichibatsira, dzimwe dzinoda kunatonzwisisa chokwadi kuti zviri kumbofamba sei vanhu vakarasikirwa neupenyu vakawanda zvakadii.
Asi ka honorable, zvinoreva here kuti vaMnangagwa vakasaenda kuAngola rubatsiro haruye, uye kuenda koka kunoda mari nekuti vanofanira kunge vachihaya ndege?
Aiwa ka, hatisi kureva kuti rubatsiro haruyi, asi rubatsiro runouya vanobatsira vawana information yakakwana. Vanhu tinofanira kuzvisisa izvo. Purezidendi haisi ngirozi yekudenga inobhururuka ichienda kune dzimwe nyika isina kukwira ndege. Zvinozikanwa izvozvo kuti purezidendi anofamba nendege anofanira kunge achine sapoti yehurumende.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri werimwe bato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume avati vaMnangagwa avaifanira kusiya musha pakati pekuchema.
Zvokwadi, zvinoshamisa nekukandisa mapfumo pasi zvinoitwa navaMnangagwa. Ivo ngatichemei, ivo vobuda kuinda munyika voinda kunodya rifa nevekuAngola, voinda kunotefenyura vari mundege dzakanakanaka. Vanhu vese kunoku vari kuchema, zvinhu zvinenge zvisingatarisirwi kunge zvichiitwa nemukuru wenyika. Kana tati ngatichemei, tinochema pamwepo. Takati tochema mazuva maviri nevekuChipinge varasikirwa manhamba zvatisiri kutoziva. maleaders yese nevatungamiri nemari dzese dzenyika dzofanirwa kunge dzakananga ikoko kuti dzibetsere vanhu vekuchipinga. Asi tinoshama kuti vari kuinda kumafizhongo ari kuitwa kuAngola kunodya enyika rutivi. Zvinhu zvisina tarisirwi kuvakuru venyika, zvinhu zvatinenge tisingafungiri kuti zvichange zvichiitika panguva yakaipa kudai, panguva yatiri kuchema kudai. So
asi kaivo hurumende vari kuti vamunangagwa vari kutarisirawo kunopema chikafu nezvimwe zviri kudiwa kuZimbabwe kana vaenda kuAngola ikoko.
Zvokwadi ungaenda kundopema nendege, ungaenda kundopema uchienda kumabiko. Asiri kuona zviri kuitika muZimbabwe ndiani? VekuUK vatumira 23 million taindako. Nyika dzese dziri kutumira mari kuMozambique nekunana Malawi, mapresident acho aenda ikoko. Iyi nyaya yokuda kufamba, inyaya yokunakidzwa nokubhururuka, inyaya yokufunga kuti kutonga shuwa kunge uchishanyira vamwe. Haungavaki musha nekunoshanya kune dzimwe dzimba dzakavakwa kuti neimba yangu yavakika. Imba yeZimbabwe inenge yaita mamvemve kubva kuikonomi nezvinhu zvakawanda. Iko zvino tiri kuuvisana nenyaya yekuti titonhodze mwoyo yevanhu varasikirwa. Munhu ari kuinda uko kundofara nedzimwe nyika, hazvishandi, hazvibudi, hakuna kupema kwakadaro. Uku kutotiza basa raandakatarisana naro.
Mutauriri webato guru rinopikisa remdc vajacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare. Vakuru vanoti kutsva kwendebvu tinodzimurana. Izvi ndizvo zviri kuitwa nevana veZimbabwe avo vari kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura. Vanhu vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vari kuenda kuHighlands Presbyterian Church vachinosiya zvekudya nehembe kuitira kuti zvipiwe vagari vekuchimanimani nechipinge uye vamwewo vekumasvingo avo vakasangana nedambudziko redutu mupengo. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera mushure mekushanyira kereke yePresbyterian.
Vatatenda tavaziva vekuRotary Club yekumusasa vanoti masangano mashanu anoti Miracle Missions, Harare Helps, Rotary Club, Hope Initiative neEat Out Movement ndivo vakaronga kuunganidzwa kwezvinhu izvi. Vaendera mberi vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvakaunganidzawo mari yemadhora ekuAmerica inosvika zviuru makumi manomwe nemashanu uye vagari vemuZimbabwe vaunganidza mari inodarika madhora makumi mashanu yemaRTGS.
Ne29 magonyeti aenda kwaMutare ari kumawarehouse ikoko, aenda ane hembe, chikafu, non-perishable goods, aenda ane mamedical supplies, aenda ane zvakawanda.
Vatavaziva vaendera mberi vachiti kune zvimwe zvinhu zvakawandisa zvabvawo zvakare kunyika dzeBotswana neSouth Africa.
Kune zvimwe zvabva kumasvingo, zvabva kuMutare outside uko, kune rori yabva kuBotswana, kune vanhu vari kudonata kubva kuSouth Africa. Musi weTuesday pana gogo akauya vakabata sasoro, vakabva kuMbare vakauya netsoka, vanga vasina mari yeti yekukwira pama 2 hours vachifamba murodhi vachiuya panapa vachiti ndanga ndichida kupa mapots au.
Baba Temba Katana vakaendawo kuHighlands kunobatsira vanhu vakawirwa nedambudziko kunyangwe vasina hama yakawirwa nedambudziko iri.
Kuna hedu hama dzedu dzakashaka, but as maZimbabweans tiripo pakubatsirana since zvakaitikira munyika medu idambudziko redu tose. Right now everyone ari kudonata zvinoenda nebooks anonometa kuti chii chawaisa, even ingave hembe, ingave patapata chero yakaboka, asi as long as wadonata ndo zvataunganira panapa kunyanya.
VaEdson Mutematsaka vemuHighlands vati zvinofadza kuona vanhu vachibatana nenzira yakadai pasina rusarura ganda.
Tangwe wazongobatsirawo vana vakatekerwa nesekuru idai zvapa nezvinhu zvakawanda zvakabatsirwa pano. Machechis ari kubatsirawo nezvakawanda, magumbezi, mapoto, shuga, then 29 gonyets dzaenda nechikapu so far dzaenda nobatsirawo vanhu varungu vasina hembe vasina magumbe varungu varipo varikubatsirawo
kunze kwevanhuwo zvavo nyika dzakawanda kusanganisa South Africa, Zambia, Tanzania, China, America uye masangano akaita seUnited Nations, Africa Union neSADC ari kubatsirawo vanhu kumanikaland nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 kuHighlands Presbyterian Church muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas asi tichipakurirwa nhasi naPJ.
Tokugamuchirai muchirongwa chedu chanhasi apo tinokurukura nezvinobata vanhukadzi muchirongwa Women's Forum. Ari kugamuchirai muchirongwa ichi ndiPraxedes Jeremiah. Ndakamirira Marvelous Hlanganyauye.
Ini ndoitwa Mfundisi Faith Nyagato, ndiriwe kuUnited Methodist Church muZimbabwe. Ndokwandakaitira chikoro changu ndikapedza ndikaodhenewa ikoko. Ndakauya kuno kuAmerica muna 2008 ndichiita chikoro checounseling. Ndoda kutenda Mwari kuti ndakafamba zvakanaka, zvanga zvisinyore asi Mwari wakandibatsira ku tora chikoro ichocho. Saka ndakazopedzisa ndikawane doctorate yangu in biblical counseling. Panguva inei semudzimai tira kutenda Mwari ndichigara muno Dallas kuti unongoona ruoko rwaMwari pakurarama semunhu wemudzimai kunyanya kuti mucommunity muchechi une kamitiro kakasiyana nekungova mufundisi zviya zvekuchengetedza zvekungochengetedza. Saka pandiri muDallas munomu ndakashamiswa kuona kubata kwaMwari semudzimai ndine mhuri yakakura yevana vakauya muno. Vamwe vakauya vari vadiki, vamwe vakauya vava vakadzi vakuru, but mukudaro ndakaona kubata kwaMwari vachishanda nesu mumadivizhen akasiyana siyana. Ende ndichitenda Mwari nekungogamuchirika. Zvinonetsa semunhu wemudzimai kuva mucommunity, kuva muchechi yauri kutungamirira varume nevakadzi vakafunda nevasina, asi zvinogoneka chete kana Jesu ari kurutirwako. Handina kuona dambudziko, ndakangoona kubata kwaMwari.
Unoshandirana here nevamakasiya kumusha?
Panguva inei tine program yatinoita pachechi pedu First United Methodist Church in Richardson. Tinoshandirana nema patakabva nako kunzvimbo dzatakabva nadzo. Tiri kuchengeta nherera, chiendesa vana kuzvikoro, vamwe tichitengera mayunifomu, vamwe tichivaendesa kumatinomwa katopedza kuyunivhesiti vatakadzidzisa kuburikidza nescholarship yatinayo pachurch pedu. Saka ndomabatanirana atinoita. Rwendo runoda kutenda Mwari kuti takazobatana nechurch yese at large patakakoka muparidzi wedu Mai Mackenzie achibva kuMarlborough. Saka ndomabatanirana atiri kuita nawo for now. Asi muchurch medu as Zimbabwe Ministry pa Richardson, nhengo yega yega ine kubatana kwayo nekumusha kwayakabva kuburikidza nenherera nekuchengeta vamwe nezvese manidzi anogona kungodiwa munherera idzodzo. Saka tine vana 121 vatiri kuchengeta izvozvi. Ndomabatanirana atiri kuita nevanhu vari kumusha.
Zvakangomerai zvakadini kuti muzenge muchibatana nevamwe vanobva kumusha?
Hatina kunyanya kuomerwa zvakanyanya. Chikonzero ndechekuti takataurirana kuti even tichigara muno munyika dzevarungu kune kwatakabva, munhu ega ega ane kwaanobva nako. Saka zvakatiitira nyore kungoziva kuti ndakabvepi. Kana ndakabva kwaMutoko, ndinobatana nevanhu vekwangu vekwaMutoko, tovabatanidzawo nevanhu vari kunoko. Zvatinoita kana ndaziva kuti ndabva kwaMutoko kana ndabva kupi, chechi yedu yeFirst United Methodist Church inondipawo hafu, ini ndobvisawo hafu kuti ndiende kunobatsira nherera dziya dziri kumusha dziya. Saka zvakatiitira nyore chaizvo kuti chechi nemusha tiri pakati pazvo tichivabatanidza. Hazvina kutiremera because chechi yatinoshanda nayo ichechi inoda vanhu, inosimudza vanhu, inokurudzira vanhu. Hatina kuita dambudziko nevarungu.
Saka munoshandirana zvakanaka here nemamwe madzimai vanobva kuZimbabwe? Munosangana here pengineka?
Zvakanyanyisa. Izvozvi tine programu yatanga taronga kare tsviti katanga taronga semubatanidzwa wemadzimai muDallas. Tine machechizi akawanda ari muDallas. Tine Zayoja, tine Harvest, tine Roman Catholic, tine Anglican, tine United Methodist, tine Westland Community nemangomange maministries arimo. Tiri kubatana kamwe chete pamwedzi tichisangana tichinamata tichikurudzirana pakutenda. Sanga takatogadzirira kusangana mwedzi uri kuuya uyu but taita zvimwe zvinhu zvapinda, but tiri kusangana. Toda kutenda Mwari kuti tiri kuwana mukana wekunamata nerudzi rwedu, tichiimba zvekumusha kwedu, tichiita maitiro edu. Hazvina chakachinja, tinotoona kutosimudzirana.
Kurudziro iya mungapa kune mamwe madzimai anobva kuZimbabwe kuti vange vachisanganira pamwe chete nemi?
Zvandi tingango kurudzira munhu azviraramire munhu anorarama nevamwe vanhu saka chero pane munhu wemudzimai munhu ndangozvigadzirira kuti munhu mune vamwe vanhu sanganawo nevamwe fambawo nevamwe namatawo nevamwe chemawo nevamwe chero pangonzi pane munhu wekumusha kwako ihama yako taamunomu tatohama nehama kana dai vanga vachibva munzvimbo dzakasiyana siyana asi nekungosangana ikoko taa munyika dzevatorwa kudai tatohama nehama saka ndinokurudzira kuti vanhu yaiti tionane sehama nehama tiri mukoma nemunin'ina takabva kutese kuZimbabwe hazvina mhosva kuti vakabva nenzvimbo ipi asi taamunomu taavana vemunhu mumwe chete
mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nemadzimai vanobata mabasa akatsaukana muupenyu muchirongwa nhasi mange muina Praxedes Jeremiah ndakamirira muwangu Marvelous Mhlanganya uye
iko zvino tochienda kuchirongwa chinotariswa zvinoitika muupenyu kana kuti our lives chatinobva kurirwa naJonga Kandemiri
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nyaya yekunzi maguta akawanda haachisina nzvimbo dzekuradzika vafi kana kuchengetera vafi izvo zvaakuita kuti vakurudzire vanhu kuti vange vachitorawo matanho ekupiswa kwozongovigwa dota izvo zvisingadye nzvimbo dzakawanda asi tinonzwa kuti vanhu vashoma kwazvo vari kutambira tsika iyoyo kana pfungwa yekuti hama dzavo kana kuti ivo vafi vasiye vanyora kuti ndikafa ndozopiswa zvaakuita kuti paite dambudziko mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yesangano repadare vajona gokova vari muguta reulawayo tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vagokova
tinotenda Jonga Kandemiri kwazvayo atereri
aiwa tinotenda baba nhasi tinoda kukurukura nenyaya inonzi nevamwe inyaya dzisingataurike taurike nyaya dzekufa nekuwigwa kwevanhu kana kuradzikwa kana kuchengetedzwa tiri kunzwa kuti maguta akawanda kusanganisirawo guta reulawayo vanenge vasisina nzvimbo dzekuchengetedzera vafi tingati masimetari nzvimbo dzesimetari dzaashoma zvaakuita kuti vakurudzire kupiswa kana cremation asi tiri kunzwa kuti vazhinji havasi kuda kutambira nzira iyoyo yekuchengetedzwa nayo yecremation zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya
zvinonzwisisika kuti vanhu havasati vazvijaira zvinhu zvavasina kumbogara vakaita but nemamiriro akaita zvinhu tichazongopedzesera tangozvitambira
saka tingati here chisiri kuwanikwa kuvanhu idzidziso apa vagokova
I think iko zvino izvi ndo chikuru ichocho because takungotanga kunzwanzi cremation but hatisizivi kuti cremation yacho chii kuruzhinji rweZimbabwe saka tinofanira kutova nedzidziso yakakwana yekuti chii zvinomonzi cremation zvinombofamba sei vanhu vacho vanopiswa chirudzii zvichienda zvakadaro nemamiri akaita zvinhu tinoda kutoti ngatitange izvezvi kutaura pamusoro pazvo hakusi kungopa vanhu information chete but otoo kuti vanhu vatangogara vachibatsirana kufunga pamusoro pe challenge iyo yatinayo
chivanhu chinobvumidza here zvinhu zvakadai izvo
pane zvakawanda zvangasingabvumirwe pachivanhu but zvaakubvumirwa pachivanhu saka chivanhuwo chacho chivanhu chinogona kushanduka kana kushandudzwa kuitira kuti titambire nekugamuchira pfungwa itsva dzinenge tichiuya maererano nemagariro atenge tichiita
tinoonawo vamwe vakawanda vanoti kana vakanga vashayikirwa vakashaya havo nzvimbo yekuradzika hama yavo kana kuchengetedza hama yavo muguta vanotakura vachienda kumusha inzira yamungakurudzirawo here
kune vakadaro vakawanda vanoenda kumusha chinhu chakanaka mutumbi unogona kuendeswa kumusha but even dotawo racho rogona kuendeswa kumusha dota rinogona kuiswa muguva nekuti even mutumbi ukaiswa pasi pevhu ndozvinhu zvatofanira kutaura pamusoro pazvo kuti mutumbi unongoorawo sezvinoitwa vanhu vachivigwa kunzi ivhu kuivhu dota kudota saka hazvina siyano munhu waanogona kutopiswa woendeswa kumusha onovigwa but space yaanenge akutora manje inenge iri diki pane space inotorwa nemutumbi usina kupiswa
saka muri kutaura here imi kuti kunyange dai mumaguta imomo muchiwanikwa nzvimbo zvakakoshawo kuti vanhu vange vachipiswa nekuti kupiswa madota anotora nzvimbo diki pane kuviga bhokisi rese rakadaro
I think ndo sort of direction yatofanira kunanga nayo iyoyo yekuti titokurudzira vanhu kuti aiwa nyika yatinayo iyi haisi yedu chete tine vakamirirawo vachazvarwa vanodawo space yekugara nekushanda mairi. Saka
tinotenda zvikuru Jonga Kandebiri Taba, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tokusiyai mina mutungamiri Ngomo munhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Blessing Zulu.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 23 kumvimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kunezinto ezithathethe ezitholileyo abantu kade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakale emfuleni.
Uzulu weManikalende uqhubeke ephanda emhlabathini engena la semahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona, abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isivaleka isiya abantu bekhala, bazafika bakhalele bani?
Inengi lichothoza umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola, lisithi ubemele akhokhele imizamo yokuphathisa abantu beManikaland. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weManikaland uqhubeke ngemizamo yokudinga izidumbu zalabo abafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai namuhla. Abanengi bebephanda emhlabathini njalo abanye bebengena emahlathini bekhangelala lapho okulamanzi khona. Imizamo le iyaqhubeka nje namuhla kulilanga lakuqala lesikhathi sensuku ezimbili ezihlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ezokukhalela uzulu weChimanimani lo eChipinge owehlelwe yingozi le. UMnangagwa uhlele isikhathi seNational Day of Mourning esiqala lamhla esiphele kusasa. Kodwa okudanisayo ikuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi uncedo lokudla lokunye abakudingayo kabalutholi ngemfanelo. Abanye bathi ukudla kuphiwa abebandla elibusayo elezanu PF kuphela kwezinye indawo. Siyeqhume isakhamuzi seChipinge unkosikazi Sali Mlambo wasichasisela okunengi okwenzakalayo.
Abantu bebelokhu benikwa ukudla, abanye bebenikwa impahla, kulempahla ezivelele ePresbyterian Church eHarare. So abantu abaningi basasizakala ngezinto ezinjengokudla lempahla, lezinye izinto zokuphonga ukuphathisa. Ngibe sengisithi izidumbu zisatholakala, njengokuthi izolo kulezidumbu ezithathu esizitholileyo abantu kade sibadinga, so sigcine sizithola izolo zitholakale emfuleni. Kodwa singathi amanzi sengathi ayayehla lapha, sokungathi sokusiba ngcono. Kodwa uncedo singisalufuna oluningi kakhulu ngoba umumo wakhona mubi kakhulu. Sisafuna ukuthi abantu nxa begwanisa besisize ngezinto ezithile kakhulu. Kodwa singathi sokusiba ngcono ngoba amanzi ayayehla. So lokudinga kule ndawo ekade zingafikeki ngendaba yokuthi imigwaqo akula amanzi bemaningi, kathesi sokungathi kuyafikeka futhi.
Esigabeni sakho ubanga kabalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi?
Esigabeni engihlala kiso ngingathi kunabantu abathathu abangaziwayo ukuthi bangaphi. Kuyukuthi bona basuka besiyadinga izinkomo zabo. So sicabangela ukuthi ingxenye bahle bathathwa ngamanzi. So kathesi ama-numbers ethu ukuthi alokhe abantu babe belokhe bekhuluma ukuthi alo asambone, kodwa kwakathesi embaziyo bathathu. abangakathola kahle.
Abezempila kahle eMozambique, eMalawi ngitsho laseZimbabwe bathi imikhuhlane efana le malaria efana lesihudo isiqalisile kwezinye indawo. Khona ngapho eChipinge kunjani, alikayibonini limikhuhlane?
Hayi, imikhuhlane le mina angikayiboni kumbe ukuzwa ngayo, kodwa ngiyabona ukuthi kungabe kuyukuthi sokuqalisile kodwa abantu bengakakhulumi ngakho, ngoba indawo yakhona sokulamanzi amaningi njalo nje sokuqalisile futhi ukuthi kuthise kakhulu. So iminyane zingabe seziqalisa kakhulu ukubreed ukuzalana, so kungabe kungatholakala ukuthi ingxenye sokuqalisile, kodwa eqinisweni asikazwi any report yokuthi kulomuntu osele malaria kumbe olesihudo.
Uzaqhubeka uhlala lapho bukhona yini kumbe ucabanga ukuthutha uye kwenye indawo ekhatshana?
Ukuthi ngingathutha lapha ngisiye endaweni ekhatshana angibona ukuthi ngingakwenza lokho, ngenxa yokuthi le yindawo yabokhokho bami, indawo yokuthi abantu bakithi bazalelwa lapha. Ye, sitholile ukuthi sibe lento enjongo idayi esiweleleyo khonapha, kodwa ukuthi ngingasuka angiboni. Ngiyabe ngilokhe ngilapha sibonisana labantu bangakithi lapha, ngeke ngikwanise ukuthi ngisuke.
Unkosazana Salim Lambo yisakhamuzi seChipinge, sixoxela ekhona le eChipinge. Le tiye indlebe kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba olubuyayo kuhlelo silenxoxo ebanzi laye unkosazana Salim Lambo. Aba mabandla aphikisayo loZulu weZimbabwe jikelele sebechotoze umongameli Emmerson Mnangagwa ngokusuka elizweni namuhla esiya kwele Angola vesithi njengoba kulilanga lakuqala lokukhalela uZulu weManicaland alihlelileyo ubemele abe khona elizweni akhokhele imizamo yokuphathisa laba bantu. Amabandla acotoze uMnangagwa agoqela LMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kanye leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sexoxelo mnumzana Bednico Pepe, umgcini sihlalo weMDCT kaMakhuphe.
Lapho okufiwe khona inhloko yomuzi yiyo ehlala khona, abantu nxa bebuya bafike bakhalele inhloko yomuzi. Pho leyo nhloko yomuzi nxa isivaleka ithiye abantu bekhala, bazafika bakhalele bani? Ngokwesibili okutshengisa ukuthi akulabuntu esingabukhuluma ukuthi kukhona obenziwa-ke ngumbuso we-ZANU-P F layo uMnangagwa. Okwesithathu, siyazi vele ukuthi i-ZANU-P F yona ngwayo ikhokhelwa kumbe ngithi libandla elinabantu abalolunya abangalazwelo. Bengalazwelo nje kufanele ukuthi ngakulesi hlelo ngakuyahlela ukuthi khona okwenzakeleyo eZimbabwe endaweni yakhe into embi. Sibone esiba nguye ohamba phambili esenza yonke into, evakathela abantu azavakathele lezimuli ezilahlekelweyo. Okwesifo kungakhangela ukuthi vele abantu laba abanathando labantu. Kule mfanekiso kade iphuma ke ku-social media etshengisa ukuthi abantu bangcwatshwe ngamabhulisi kade khanywa ekhandwa ke ngokungamaplanka okubazwa emakhaya. Khonokho kodwa kuyatshengisa ukuthi ke uhulumende kazange ayithathe kube serious ukuthi athi nxa e-declare i-state of emergency kuhle kulungiswe amabhokisi, kuthathwe amakhampani wonke ayenza amabhokisi, ahambise amabhokisi khona labantu bayayingcwatshwa kude. Kodwa sikubonayo ukuthi sonke isikhathi nxa besenza into zabo, benza into zabo ezisuthisa imoya yabo ezinalandaba labantu bezimbabwe.
Sike sakhuluma labo khona le eManicaland bayakhala bathi uncedo kwezinye indawo luphiwa abantu ikakhulu ukudla, abezanu PF ukuba bikwabe bhalisana behamba bona phambili. Kanti ke ngumuntu wonke owelwe yilingozi odinga uncedo, ungathini ngalokho?
Sisithi thina ibandla leZANU libandla elilabantu abalolunya abalomhliziyo yobuthakathi siyabe singabathethi. Leyo iyatshengisa ukuthi inhliziyo yakuthakathi, inhliziyo yokuloya, inhliziyo yomuntu olomoya omubi ofuna ukuthi omunye umuntu azwe ubuhlungu phezu kobuhlungu lobabuzileyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngomgcinisihlalo webandla le-MDCT. Siphinde saxoxa njalo lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi abachothoza umnangagwa ngabakwazi abakhuluma ngakho.
Siyakwazi ubana kona njengoba yena engumongameli kulamanye ama-commitments ahlala ekhona kukhalenda avele emile. Kodwa ke bekungahlona nxa kule misebenzi engenziwe sokulibona into yonke ine. Ngingambona ezinisini khona ezindlini zelapha esihlala khona. Uma ungaselwa awusathi ukuthi abanye abantu asabeyanezinye imisebenzi ekhona. Abantu baphuma bezimisebenzi bebuye beloku bekhala lani beyidibhiza into zonke zihamba ngoba ukuselwa akuthi na into yonke isiphile phela. Izinto kumele ziqhubekele phambili, kumele ziqhubekele phambili. Yikho izinto ebhadile akhanani ndawo okhalayo kodwa kungathinyelwa sonke uthi uhlale phansi uthi into yonke. So nxa yena ebhikilele yinto eqalileyo naleyo enhle ayenzileyo kuthi asikhalani nabakhalayo izifo ezibhujileyo ngale kodwa awusotho akusahlobelekuna imisebenzi yonke sokuphinde ehle ime konapho.
Kodwa abanye bathi umhlangano wesadakilo awulandileyo kwele Angola ayisiwo umhlangano walutho, ngumhlangano ongelamsebenzi nje. Bathi njalo obekudingeka ukuthi umongameli aqhubeke ekhona elizweni ekhokhela imizamo yokuphathisa abawelwe yilingozi.
Well, angiqondile umhlangano lo abawulandileyo khona ngale. Kodwa mina njengoba ngisitsho ngibona ngani into kodwa ungasuza pho ngokuphuma hambe ukwela nto eqade kuleyo ngoba njengoba nje ubona kathesi so isadaki lamanye amazwe apha eRwanda labanye abathile babhizi bazama ukumedisa ukubana bona sithusele izinto ezivele zinto ezivakela yimelika le-EU. So akuna nto engaqadeka ngabana ngoba ubudlelwane bona lobana yibo obuzenza ukuthi bona into zibe nganeno umkhono mothi uqala ukuvuka ngoba sidinga phela i-balance of payment ezaphuma emazweni nalawa aphandle khona ngale nxa sokulo budlelwane oburayithi obulungileyo sokukhitshwela ezizezilwane ezizifakele.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Loveness Makaure ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Izulu leli libulele amakhulu lamakhulu abantu njalo abanye akwazakali ukuthi bangaphi. Unkosikazi Makaure oyisiphathamandla se-MDC usichasisela okwenzakala esigabeni sakhe.
Mina ngiku-district ngingu-treasure district seMakoni South district. Mina engikubonile endaweni lapho engihlala khona lamakhitsha ngikhona kuzobuya amala kuzeni ama-toilets awile sili kuphinde kubuye futhi amabhani lawo awile akula lutho. Ngikuthi vele asaqedanga ukuhamba indawo zonke kodwa lapho engihambe khona ambone kulezi nje eziwile eziningi ama-toilets wona amabhani okuthi vele angikwazi ukuthi abantu bazathisela ngaphi igwayi labo. Umuntu wonke vele uselokhu usefuna ukuthisa igwayi lakhe. So ukuthi ucele ku-NXT dog omunye onebhani kuyabe kungayenzi ngoba uyabe efakile yakhe layo. Umoya akhe lilokuzwa ngumoya kusiwa okunye kuqamuka avela abasavuni into engani right elinye liseli.
Manje abantu benzani kathesi bahlezi ngaphi?
Bahlezi kuma-next door abanye bahambile ezihlobeni zabo. Kunzima abanye bahlezi kubosobhuku abanye bahlezi kubomakhelwane abalezi njekade ziqine kakhulu So into zangkhona vela azimanga kuphi.
Kulabantu abakade besiza abanye ngoncedo. Solufinyelele yini khona ngapho? Ukudla kumbe impahla zokugqoka kumbe amatende kumbe okunye?
Akula, akulandeke yabuya.
Zikhona iziphatha amandla ezibuyayo ukuzohlolisisa umuma.
Abangabuyi vele. Esibani mani kuwesi. Ngapha kungani kungcono ngoba uyakwanisa ukuya kubomakhelwani kumbe kwabanye nje izihlobo usuyahlala. Akufanani lesi mani mani. Ukudla yikho kuyabe sekushoda manje. Abantu ade vele sebenika umumbu, sebeholisa umumbu. Kodwa bebengaholisa umuntu wonke ade bekhangela ukuthi hayi lapha kungani, hayi akusela lutho laphana la kwa akusela lutho. Ade bedinga abantu abawesi. Akula futhi endaweni yethu yena le kwazwa kuyikuthi MDC yodwa. So akula. Laphana sivota. Kwakungamali kuzeni kuphela ama-MDC kuphela yiyo. Ilokuzeni iba abantu abangkhona abaningi ama MDC so bayakhangela ukuthi izindlu leziwile lezi ngabantu bapi basabothani basaphothi MDC kumbe izano so inengi zangkhona ezamazandazo zikhona ezinye eziwileyo kodwa bayakhangela bebona ukuthi laba yibapi iMP wethu wadliwa izano ngenxa yamaplazi wona lawo ngoba abantu bemaplazini bavele ngabayifuni iMDC kodwa lapho emakhaya irura la hayi azangadobhe so uMP wakhona lokho wahambayo mzane evotela kuphuma amarizalti kazange ebuye futhi labo amazane angikhona vele sebehlupheke ukuthi kathi manje senzani ngoba uMP vele asamtholi
abatshonileyo like lezwa ngabo pho kumbe izifuyo ezifileyo
hayi lokhu sikuzwela khathana lapha kuyilo kuzeni kuphela izindlu lamalokuzeni lama-toilets lamabhani abantwana bayahamba ezikolo ama-bridge a-right kawanga li-bridge elilodwa kuphela ele-Rukweza primary yileliwileyo kuphela elilodwa kule-bridge eliya esikolo nesithiwa ikazunge school abanye besiza ngapho kuthiwa ebenza school i-bridge yangikhona lincane so abantwana hhayi lakathesi abakayi esikolo ngoba umfula ugcwele
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Loveness Makaure ohlala kuward 27 eMakoni South okungezinye zendawo eManicaland ezihlaselwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Standekile sizweke uChris Kande kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba kubana usiphatheleni
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nonkosazana Sally Nobuhle Mlambo. Isakhamuzi seManicaland kocheche. Lapho okube lomonakalo wezulu lesiphepho ucyclone Idai. Okwaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Alright. Alibonani ngiyabingelela.
Ya, ungaqala usitshela ukuthi uhlala ngani?
Mina ngihlala eThethethe, eChipping, eGross Point yaseThethethe.
Ingozi yezulu leyi ifike okunganani khona ngapha?
Ingozi le ifike kakhulu ngapha, amanzi ebemaningi, athethe imizi, eminye imizi idilikile. Kodwa okudilike kakhulu yizambuzi imigwaqo layo awusela amabridge vele lawa adilikile izulu belilinengi kakhulu amanzi akhona abuye emaningi okwesabisayo kakhulu so uyathola ukuthi vele imizi eminingi nxa iyimizi leyana engayakhwanga ngendlela idilikile yawa endaweni eziningi iningi lethu bese sihlala ezindlini zabantu abayakha imizi yabo ngezitina ngoba izindlu zodaka zawa
manje sikhuluma nje okwakathesi lihlala ngaphi so
Sihlala ezindlini njengokuthi ezababalisi abanye ababalisi ngapha zabe zilokhe zithi zimile zilokhe zikhona ziright. Kodwa abanye abantu yabona ukuthi bahlala lezi hlobo, abanye bahlala ngathi labo makhelwane, abantu vele siphonga ukuhlala lapho kuhlalekayo, abanye bahlala emathethi ngathesi ukwenzela ukuthi umuntu ebe elendawo yokucathisa ikhanda. Kodwa imizweni iningi sibili idilikile.
Bakhona abafileyo?
Bakhona abafileyo. Ngapha eThipinge mina embaziyo ngathi balitshumi. Izolo sibeke eThibuwe sibeke omunye othiwa nguMr. Mthono wathathwa ngamanzi. Then kulomunye ubhude engimaziyo esakhula sonke othiwa nguClement Manono laye wathathwa ngamanzi sathola umzimba wakhe uthole emanzini ngesonto. So simbeke ngolwesithathu yena lo. Kulabantu sibile abafileyo sibaziyo abangafika ngapha eThipinge kuma 20 bakhona.
Sizwa kuthiwa abanye bengaba bethethwe ngamanzi bayafika khona le Mozambique. Libazwile yini?
Kungaba njalo ngoba amanzi lawo ebephonga ukukhuphula yonke into. So kulalabo esingakwaziyo ukuthi bangathi. So kungaba njalo ukuthi laba bathathwa ngamanzi bazaphumela khona ngale. Kodwa lapha besizama ukuthi sibe silokhe sidinga izidumbu ukwenzela ukuthi kumbe ukuthi umuntu nxa singakwazi ukuthi ungathi singamboni besilokhe siphonga usesiphonga udingo. Kodwa kungatholakala ukuthi sibili umuntu isidumbu sakhe sisemozambique ngoba amanzi lawa ebemaningi ebelamandla and amanzi lawa abuye kakhulu ntambama lasebusuku ukuthi abanye bathethwe belele abanye bebekwazi ukuthi bayathathwa abanye bebengakwazi. Singathi ngamanzi akade elolaka anzake ngikubone.
Manje uncedo luyafika yini sizwa kuthiwa kulabaphathisayo?
Abaphathisayo bakhona nje bayazama. Kodwa into ehluphayo ukuthi ezikhathini ezinje singathi uncedo lwakhona lulutshwana. Lulutshwana ngenxa yokuthi abantu abaningi kathesi abala mpahla, abala ngubo, abala zitsha zokuphekela. Abanye abantu yonke into ithethwe ngamanzi. From singathi ingubo, yonke into ongayicabanga engabe sendlini.
Manje nxa liphiwa uncedo olufana lempuphu liyapheka njani?
Sadingadinga imbiza, abantu bebedingadinga imbiza lemigano yokuthi abantu bekwanise ukuthi bepheke. Kodwa kunzima ngoba umumo walapha unzima ukuthi ucele umuntu sibili imbiza yokuthi ekunike laye umuntu uyabengela. Kodwa lo mumo kade ulapha sokwenza ukuthi abantu sibambane kakhulu ukuthi uyachupha lawe olakho uyathatha imbiza uthatha umgano okodwa unike la ukuthi at least omunye umuntu ebe ekwanise ukuthi epheke ngoba izinto ezinjalo akula muntu oke wanceda abanye ngapho. Ezinye indawo bazama ukuthi bephathise benceda abantu ngokuthi bepheke ndawonye kodwa endaweni eziningi usizo olunjalo asikalitholi. Kodwa ukudla o-Red Cross bebebanika sibili even i-government ibizama ukuthi inike abantu ukudla.
Lo-ke bekungunkosazana Sali Nobuhle Mlambo isakhamuzi se Manicaland kwacheche ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Siyabonga Chris le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela
izakhamizi zemaphandleni eMathebeleland South izithi zikhala ndawonye lozulu weManicaland owelwe ingozi yezulu lesiphepho lona elibulale amakhulu abantu lakhukhula le mizi ilatshiya inkulungwane lenkulungwane zingelandawo zokuhlala. Intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Izulu lesiphepho leli usayikloni tayi likhukhule imizi ladiliza amabhaloho njalo ngokutsho kukarhulumente libulele abantu abafika amakhulu amabili lamatshumi edlula kancane amahlanu 259. kodwa inani leli likhangelwe lokukonga ngoba bebaningi abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kanti abanye ngabafayo abalokhu begqitshelwe lichebechebe abangakatholakali. Unkosikazi Juliet Ntliwane ongumgcinisihlalo wenhlanganiso esebenza labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela uhulumente aphathe ngayo lingozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxa ebekwazi ukuthi kulezulu likazamcolo elizayo.
Akula preparedness ekhona elizweni khonoko nje ngabantu bahle batholwa masinya basiwe endaweni ezisafe uma safety places vela wakho aka identifywa noma ngaba basusa kathi babeza bafaka nxa ungaqhamuka ama-cyclone anje kuyazakala ukuthi kuhleli izinto eziningi emanzini abathebeya nathi idoti imiyane amalaria okholera baza kuba khona. Asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapho ukuthi abantu baphaniselwe.
UMankiwane uthi alubana isiphepho lesi sitshaye eMathebeleland besizaqothula yonke into ngoba kuvele kungelantuthuko kulesi sigaba.
Imigwaqo yethu ngayiphelile ngikhangela amabriji, amabriji vele adala ukukhukhulwa ngamazulu lokhu njengalast year amabriji amaningi asale elimele alokhu elimele lanamhla. Ngake kubuye umonakalo onje angiboni ukuthi eMathebeleland South kuzasala kule bridge ngoba amabriji wonke ngakasimisi ngamabriji esekuthi awasacinanga sekwagedeka bekuvele kuyasala kungela lutho. Okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona ngithele emathawuni abantu bakhele ezifuleni ama-enjiniya khathesi emathawuni banika abantu indawo ezazingahlali bantu okwakuyizifula abantu basezifuleni.
Umonakalo wehlele uzulu eManicaland uthi abantu abaningi ezansi emandebeleni bebambe uvalo lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line sebetshaywa luvalo ngabe bona amayezi esibhakabhakeni. Umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka phansi kwenduna umathe lapho kulezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo. Uncube uthi uzulu eManicaland ubhekane lobunzima nanku laseGwanda South akulancedo lokwakha kutsha asebethe baluthola.
Akula lokukodwa kwakhona osokubukwa lungiswa ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngaphi baye ngaphi akula sizo esilutholileyo kumbe olutholwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwane engingathi mhlawumbe nalo lokwalungakafezeki kulama-organization athile engingafanisela i-BLD kuthiwa yibabirwa libabahisani kuzoba ne-team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathisa.
Uncube uthole kakhulu uhulumende esingazange athatha amanyathelo okususa abantu beManicaland endaweni zabo izulu lingakani lanxa bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu.
Lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zeZimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunje nje kulahleke imiphefumulo yabantu abaningi okungangokuthi i-metro department ibikubikile ekuqaleni ukuthi ngenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esifike okokuthi aluba uhulumende ubekuwa kunakekela nje wahambela phambili maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho ekungakhangelelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuze kubonakala ukuthi kuyaphetha ngani. Nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi ngumuntu ohlathazekileyo ngesenzakalo lesi.
Isakhamuzi esitezi umnumzana Sajen Moyo uthi kuyadingeka ukuthi uzulu akhethe kuhle indawo zokwakhela imizi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana leManicaland.
Asiboneni ukuthi iindawo zethu sakhela phezulu singakheli endaweni eziphansi ezifuleni emagumbini emfula ngoba kulapho amanzi aya khona. Kanti ke vele yona imvelo yomhlaba ukuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi. Ababanikeza indawo labo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda.
Osomabhizimusi beGwanda bayakuqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uzulu eManicaland labanye abehlelwe ingozi efanayo emaswingo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Namlela
mshweshwe,
namlela nampa wa fo wembula.
siyabonga jaheli tala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni. Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu weManicaland uqhubeke ephanda emhlabathini engena la semahlathini namuhla edinga izidumbu zezihlobo ezibulawe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Kwanele Mthwakazi okwanamhlanje, likhumbule zikhona njalo ezakusasa. Olivalelisayo ngontungamilinkomo.